Iko zvino after my elections takungotarisira kuti vatungamiriri vedu vagadzirise nyika sezvavakataura kuti ndizvo zvavachaita izvozvi vanhu vamirira kuona kuti allright muchaitei toda kuonawo ikonomi yedu ichiita nani vanhu vakuonawo mabasa marodhi ari kugadzirwa toda kuona currency yeduwo yaakushanda vanhu maATM akuitawo mari toitawo kunge a truly developing nation takuda vanhu vangomirira tese tangomirira kuti zvinhu zvitange kufamba.
Imimi sechizvarwa chezimbabwe chinogara kunze kwenyika, chii chamunoyesa mberi kuti dini chatanga kugadziriswa nehurumende?
Toda kuti hurumende yedu itange kugadzirisa mabhizinesi kuti zvinhu zvitange kufamba. Senini senge vedu vanogara kunze kwenyika tinofunga kuti tine zvakawanda zvatinokwanisa kuunza kuzimbabwe tishande tese nevarikoko kuzimbabwe, but toda kutanga kuona maopportunity achona atanga kuvhurwa. Handiti tagline yaishandiswa kuti Zimbabwe is open for business, saka ngatichionawo mabhizinesi achona ari open kuti isusu tokwanisawo kuuya tichibatsirawo nekushanda nevarikoko tibatsira kuti ikonomi yedu ifambe forward. Saka kana iri open for business ngatichiona mabhizinesi acho achivhurwa kuti zvinhu zvione kuenderera mberi.
Munobimba nehurumende iyi zvakadini?
Ndiwo hurumende iripo, saka toti tinovimba nawo kana takuona zvinhu zvaakufamba. Izvozvi tingori tine we are hopeful kuti zvinhu zvichafamba, saka until tatanga kuona progress then maybe tozovhudzana kuti tinovimba sei nawo.
Munoona here sokuti vanhu vangakwanisa kushanda nehurumende iyi?
I think kuti general opinion vanhu vaneta nezvakaita nyika, saka I think vanhu va ready kushanda ne whichever hurumende iripo. And currently hurumende yamunangagwa, saka vanhu varikudawo mabasa, varikudawo mari, varikuda kuti zvinhu zvifambe, vangoda kuti marodhi agadzirwe. Saka kana hurumende iripo iri kuda kuita zvese izvozvo, I think vanhu are okay to work with them.
Kana tikatarisa kumapato anopikisa, kana makatarisa mimi, munoona kuti chii chavanofanira kuita?
I think chaunofanira kutanga kuita, I know kuti my elections, my results are not kuenderana nezvavanga vachida, and vakuenda through all these ma proceedings concord yakapera and izvozvi vaenda unofaila kumwewo. But I think kuti it's also important kuti vanhu vise kuti chii yanguva yekuvaka nyika. President akasweva and saka at this point ngavationa kuti voshanda nehurumende iripo kuti zvinhu zvitange kufamba muZimbabwe sei, instead yekuisa maresources and zvimwe zvese and zvinhu pamwe zvisingabudirire. What can they do now kuti vashande nehurumende iriko kuti nyika ibudirire? Haasi maelections ekupedzisira. So what other areas in munyika mavanga influence kuti chii zvinhu zvifambe?